Tachi garole komiti inyivapu praito garetive zanu PF vanu tiongorole yavo ya wakaita wa chifatiru wa ninyanji uye kubunduru za ZEC pamwene nengo ze paramende ya razi za pachena kuti ZEC aina kuteleza bumbiro le mtemo uye aina kita basa rayo zwakajeka vanu ti ZEC aina kuchetesa kuti ya katara migani ayo senyi uye aina kuchekesa pama mepu ayo kana kuburisa pachena nzvimbo dzichavhoterwa mumatunhu akasiyana siyana. Vato garetwanti ZEC yakavaudza kuti yakashandisa gwaro revavhoti vachiti yaifanira kushandisa gwaro rezvakabuda mukuverengwa kwevanhu renational census pakutara migani iyi sezvinotarwa nebumbiro remutemo kwete gwaro revavhoti. Vano tinokuda kwaizvozvo ZEC inofanira kugadzirisa gwaro iri nekutevedzera mutemo wenyika.
It is the community's considered view that all the issues raised in this report, particularly those that are inconsistent.
Maonero edu ndeyekuti zvese zvinopokana nebumbiro remutemo zvinofanira kugadziriswa pasati paitwa gwaro rekupedzisira.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change, vatendai biti, vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvataurwa nekomiti yavatogarepi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumbotishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyi kushamisika, asi tichagara musi weMonday toona kuti tichafamba sei, nekuti Tuesday tinenge takurovana navo muparlament.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Munzora, avo vano venhengo yekomiti iyi, vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kutara miganhu ichishandisa uwandu hwevanhu vese vari munzvimbo, kwete vanhu vakanyore kuvhota chete.
Naizvozvo isu sebato reMDC tiri kuti ripoti yeZEC ngaiitwe patsva tichitarisa uwandu hwevanhu vari munzvimbo imwe naimwe.
Vamunzora vanotiwo zviri pachena kuti ZEC haina kutaura nemadzishe uye inofanira kutaura nevana vese veZimbabwe kusanganisira madzishe kuti ibude negwaro rinofadza munhu wese. Vanoenderera mberi vachiti hazvina uchenjeri kuenda kusarudzo negwaro reZEC iri.
Hazvina kungwara kuenda kusarudzo tichishandisa chigwaro ichochi, nokuti chinoburisa sarudzo dzisina kuchena. Tine muenzaniso weBulawayo. Bulawayo mukaitarisa ine dzimwe nzvimbo dzisiri muwadhi, dzisiri muconstituents, dzisiri mumiganhu. Takatarisa ipapo tikaona kuti mhuri dzingakwana 3,000 muguta reBulawayo dzaka hadzina padzakaiswa, zvichireva kuti havakwanisi kuvhota.
Zvimwewo zvisina kufadza komiti yeparamende iyi inyaya yekuti gwaro rakaturwa kumutungamiri wenyika rikazoendeswa kuparamende rainge risina kusainwa nemakomishona ese eZEC uye rainge rakasainwa nasachigaro chete Justice Priscilla Chigumba nemutevedzeri wavo vaRodi Msimukaikiwa. Tabvunza vaKiwa kuti vachakwanisa kugadzirisa gwaro ravo here sezviri kukurudzirwa. Vakati
hungu tishaedza pose patinokwanisa kugadzirisa kana zviri pamutemo.
Nhengo dzeparamende kubva kumatare eSenate neNational Assembly dzichazeya gwaro rakaburitswa neAdhoc Committee iri nemusi wechipiri nechitatu svondo rinouya, uye paramende ichitumira chisungo chayo pamusoro pegwaro rekutanga reZEC iri kana kuti Preliminary Delimitation Report kumutungamiri wenyika nemusi wechina. Kurukota vezvemutemo vadziyambi dziyambi vanoti kana paramende ine zvichemo ichazvinyora pasi ndozviendesa kumutungamiri wenyika kuti vazivise ZEC.
If Parliament has any concerns, they note them down and transmit them to His Excellency, who then informs them. At that juncture, you'll be advised whether they've managed or not.
Paramende ichanyora zvichemo zvayo yozviendesa kumutungamiri wenyika. Avo vachaisa zvichemo izvi kuZEC uye muchaziviswa kuti zvinenge zvafamba sei.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Wanya vaudza Studio 7 kuti gwaro rekomiti yeparamende pamusoro peZEC raratidza pachena kuti ZEC haikwanisei kuitisa sarudzo dzakachena munyika.
Kana tichida kutaura paseya ZEC nezvaitezvo, vanofanira kudzingwa vese pekuva vamwe vanhu vatsva. Havana kapasiti yekuti vaite election iri free and fair nezvavaitezvo.
badi yozo wakara wachita mbazi since 2000 zeki mba 2000 hino mbira na yeke njibila huko zeki
zeki ino sungiru wane mtemo kuburita gwaru rairo kupezira kana mtu final delimitation report mutuwa 28 mwezi uno kuitra kutiru kwa nise kushandi kwa mutaruzo zeko relino kana gwaru iri kangir tatila lepo panushika saruzo jini ngezawe kurewa kuti saruzo jini ngezawe ki chakishandi kwa miganu yakashandi kwa mutaruzo za 2018 ndaka mira studio 7 Marare ndini Godwin Mangusha.